nhau iri kutsanangurwa yekuti madzimai akazvitakura ari kudzorwa kukliniki yedu kuchitungwisa handiye chokwadi. Nhau iripo ndeyekuti kliniki yakatsanangurwa inonzi Seke South takaisendeka parutivi maringe nenhau yechirwere chatinacho checovid-19 kana kuti coronavirus chatekeshera pasi rose. Saka kliniki iyoyo takaisadza senzvimbo yatichaita iyo inonzi isolation center. Saka naizvozvo takati madzimai ose anenge akazvitakura vanenge vapadyo kana kuti vasati vapadyo nekuda kusununguka vanokwanisa kuenda kune imwe kliniki yedu inonzi Second North iri kwamakoni. Asi nekuda kwechimiro chekuti vamwana dzimwe dzenguva vanogona kutadza kubata patenge chitsanangura kana kuti vanogona kunge vasina kunge vakagashirana nemashoko iwayo ekuti vanofanira kunge vachienda kunobatsirwa kune imwe kliniki yedu. Munhu anongoerekana angosvika panzvimbo iyoyo oziviswa kunzi pano hatisikuita zvakati enda unobatsirwa kwakati. Saka iyoyo ndo nhau inenge yakaitika. Asi chimiro chiripo ndechekuti hatisi kuti vanhu havasi kubatsirwa. Dzimwe dzenguva pakauya munhu anenge asvika panguva yekuti ada kutobetserwa ipapo ndo patinogona kuti anga achibatsirwa nekuti pane pasina mukana wekuti agokwanisa kuenda kukliniki yedu imwe yatakatsanangura. Izvozvo zvinogona kuisa munhu panjodzi yekuti anogona kushayika iye kana kushayikirwa nemwana. Saka ipapo tinokwanisa kuvabatsira kuti vange vachisununguka zvakanaka. Asi kurudziro yedu kubva nakare pakatanga kuitwa lockdown takadzidzisa kuti vanhu ngavachienda kunobatsirwa kuSecond North.
Saka vagari vemunharaunda iyi pane chimwe chavangatarisira here kubatsirwa nacho paSecond South Clinic kana kuti yangomirira zvokuongorora vane chirwere checovid-19?
PaSecond South panova ipo patakaita isolation center yecovid-19 hapasinazve humwe urwere hunganzi munhu ana achinge arwara anouya kuzobatsirwa. Asi tinenge tichitovakurudzira vagari kuti vaende kunobatsirwa kune mamwe maclinics edu anova iwo St Mary's, Sengeza 3 neSecond North Clinics.